zvichitevera kushomeka kweuwandu hwevanhu vari kunyoresa kuvhota mumatunhu ose munyika studio 7 yataura nevagari vemuchinhoi kariba nehurungwe kuti tinzwe maonero avo kuti sei vanhu vazhinji vasiri kuenda kunonyoresa kuvhota uye kuti chii chiri kuita kuti vamwe vade kunyoresawo kuvhota mumwe mugari wemuchinhoi vanowe mazani ava vakanyoresa kuvhota vanoti kunyoresa kunovhota ndekuzonovhota zvinopa vanhu mukana wekusarudza vatungamiriri vavanoda uye kuti pave neshanduko yavanotarisira munyika
ndomange kuvhota kana kurejista kunovhota kunobatsira pakutizo ndokutoti tikwanise kuunza shanduko yatiri kushuvira kuti ive iripo
muzvari chipo nyama vekuhurungwe vanoti vakanyoresa nekuda kuzovhota kuti vhoti yavo iwedzere pane mamwe ebato ravo kuti rikunde zvine mutsindo
vanowanda vanowedzera kuwanda mavhoti chenowandawo darikawo zvangari nevhoti yangu vanobvawedzerao
vamazani vanoti dambudziko guru ravepo nderekuti vanhu havachisina chivimbo nesarudzo munyika vamazani vanoti vanhu vasinganovhoti vanenge vachitovhotera vanhu vavanenge vasingade sezvo vachizosarudzirwa vatungamiriri nevanenge vanyoresa nekuzonovhota
kunyanya kana vari vanhu vemutauni kudaiso isusu kana tikasanovhota zvoreva kuti kune vamwe vachativhotera kunyanya ivava vekumaruhwava
asi mumwe mugari wekumakonde vanomowaiti vanoti havana tariro yekunyoresa kuvhota sezvo pasina shanduko iri kuunzwa nesarudzo munyika
ndatia ndakavhota chinhu ndikavhota chinopiwa chi unowana vhoti ndinochinja chi zvinochinja kana life yako anati life change sonavavhota pachavhota mani pointless kunda unovhota kwandiri nisekuona kwangu hapana chinochinja so far pane zvachiita kubva 2013 kusvika pari zvino zvapana chamburi chachinja kwandiri
kune vamwe vezvisvondo vanoti havaende kunonyoresa nekuti havavhoti sezvo zvichipesana nemitemo yemakereke avo vaananias mushipe ava vanopinda kereke yezvapupu zvajehovha vanoti havanyorese kuvhota sezvo vasingabvumirwe nemitemo yechechi yavo
kusave kusapinda mune zvekusapinda kusabatanidzwa mune zvematongero kuti chinjiwane saizeshi yamunogara kuti vakristu vechokwadi vanoonekwa nekusabatanidzwa mune zvematongero enyika saka zvino zvematongero enyika zvinobatanidzwa zvekare mukuvhota zvekare kana isusu hatitogumirwa kutivhota
vamushipe vanoti vanobvuma kuti pane kutonga kusina kururama nekudaro vanoti vachanamatira vanhu vose pane zvavanenge vachiita
gavhumendi yedu yatonga zvakanaka here kana kuti haina kutonga zvakanaka bhaibheri rakagara rataura kuti pachave nevamwe vachatonga nekusaruramisira asi imimi kana muri vakristu musabatanidzwa mazviri zivai kuti kuguma kwakuita kwakusvika saka imimi rambei muchisungira pamutemo inyu yamunayo aisingiivezvatakatambudzwa sei vatiziva kuti kununurwa kwave penzi
mushandi wezimbabwe electoral commission kana kuti zec vadavid mbaira avo vanoita basa rekushambadzira kuti vanhu vanonyoresa kuvhota mudunhu rekariba nehurungwe vanoti vanhu vanofanirwa kunyoresa kuti vakunde musarudzo nyanzvi yezvesarudzo nematongerwo enyika vadenford cherima vemuchinhoi vanoti kunyange munhu achifunga kuti haana chekuvhotera anofanira kunyoresa nekuti panozoitwa sarudzo anenge ave nemamwe maonero nekuti zvinhu zvematongerwo enyika zvinoshanduka shanduka nekunakidza kana nguva yekuvhota yakwana ndakamirira studio 7 muchinhoi ndini aka chigoriwa